Mutsamba dzaendeswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro masangano aya ati zvichiteera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 anoda kuti bazi iri rimise zvidzidzo muzvikoro zvepamusoro senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro. Mutungamiri wesangano reCouncil for Student Teachers vaWalter Muzamani vaudza Studio 7 kuti vari kutoda kuti zvikoro zvitovharwa nhasi chaiko nekuti vakawanda vavo vanogona kubatwa necovid-19 sezvakaitika kuMorgenstern neBondolf Teachers College kumasvingo uko kwakabatwa vadzidzi vakawanda nedenda iri zvikoro izvi zvikavharwa. VaMuzamani vati muzvikoro zvizhinji hamuna masanitizer uye vanodzidza vakawanda, izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa necovid-19.
Hatikwanise kuita social distance nedo kwekuti tinenge takawandisa. Nguva zhinji tinoita anonzi mamask lectures, tinenge tichisvika kana kuma300 tingori muhall 1 nekuti hatikwanisi kuita social distance. And nekutsva vamwe vanopedzisira vabvisawo mamaski vadii, and tiri kutarisa kuti makoleji edu mazhinji futi havasi kufumigeta mahostels kana kuti kwatinodzidzira.
Imwe nhengo yecost vaStephen Marshall Marivo vati hurumende inofanira kukoshesa nyaya iyi kwete kumirira kuti vanhu vabatwe necovid-19.
Sai tachingokumbirawo kuti hurumende dai yangokwanisa kutarisawo nyaya iyi vonatsogara pasi, vonatsotaurirana pachavo, voona kuti situation iyi kai haikwanisi kuti tirambe tichi takavhura tongoshinga vashinga vatiti tiite zvimaonline virtual learning.
Munyori musangano recolors vaNixon Madovi vaudza Studio 7 kuti kuuya kwethird wave yecovid-19 kunovaisa munjodzi uye bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kufambirana nezviri kuitwa nepublic service commission iyo yakazivisa kuti zvikamu makumi mana kubva muzana chete zvevashandi vehurumende ndizvo zvinofanira kuramba zvichienda kubasa.
Saka nao isusu vemacolleges tisitoga tasara the sister ministry primary secondary vakavhara. Saka pari zvino tisu tinenge tichienda with those large classes, so we feel that taka expose zviri serious kwese kwese kune outcast yema lecturers vachichaisa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira panyaya iyi sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi mukuru anoona nezvezvikoro zvepamusorosoro mubazi iri vaEli Shandanga vakanyorera vakuru vezvikoro izvi vese nemuvhuro vachivazivisa kuti dzidzo yaienderera mberi muzvikoro izvi zvisinei kuti hurumende yainge yasimbaradza matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 kutanga nemusi wemuvhuro. Munyori mukuru weZimbabwe National Students Union vatapiwa naShe Chiriga vaudza Studio 7 kuti dzidzo inofanira kuenderera mberi asi uwandu hwevadzidzi hunofanira kuderedzwa muzvikoro.
Ngatirege kuwandisa pachikoro, vamwe ngavadzidze vari kumba, vamwe vodzidza vari pachikoro. Asi kuti izvi zviitike, vanodzidza vari kumba vanofanirwazve kupiwa mari dzavo dzeratinoti data kuitira kuti vagone kusangana muzvidzidzo zvavo nemalecturers avo online nedata ravanenge vapiwa nechikoro zvichiburikidza nemari yakawanda iya yavanenge vakambobhadhara temu yechitanga yetemu yese asi vodzidza vavo vari kumba.
Zvichakadai, zvimwe zvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoyi University of Technology zvave kudzidzisa pamadande mutande. Muchiziviso kuvadzidzi, chikoro ichati vadzidzi vese vange vachigara pachikoro ichi vanofanira kunge vabuda pachikoro ichi nenguva dza12 masikati, asi zvimwe zvikoro zvakaita seMidland State University neGreat Zimbabwe University zvange zvichiri kuenderera mberi nedzidzo zvichiti zvichiri kuongorora mamiriro akaita zvinhu pakupararira kwecovid-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi uye vamwe zana nevaviri nemakumana nemumwe chete vakabatwa necovid-19 nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumana nemazana matatu negumi nevasere 40,318 uye vafa vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe 1,637. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi matanhatu 694,730. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19, hurumende yakatanga nemusi wemubvuro kusimbaradza zvakanyanya urongwa hwayo hwekurwisa chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.